Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, zvitatko, 2021. Makatirira kuStudio 7, nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Inendini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4,735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3,004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19. Zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate, vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Vangava vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba, zvinobatsira. Zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese, panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafaniri kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji, ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo, uye ngava vanogeza maoko avo nguva zhinji yatingati enda hijinia nokusanitize maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mino zvipangapinda noutachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa unge vari pedo na pedo na vanhu yatingati ya physical kana kuti social distancing nekuti pawakamira ipapa ukatandavadza maoko ako unenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava nokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kuti dzimwe nhambotigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva. Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane. Makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato. Asi muzvare Kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance. Magweta amuzvare Kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Kupe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa napongwe.
Awa ndomanyepo Blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nokubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu, ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusangana nevanhu tikoona mashura
asimakanzi
yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri ofuiiindandi national chairman ndindakachea national council iyoyo asina kumbeda nezomupendiyeza achoche kuti madam cos kana kudzingwa chinhu chakabuda imomo itwas nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of February early week of March kuti tisarudze utungamiriri weMDCT and it was unanimous after ite debate vanhuvachitaurirana asi takawirirana yeendo yedu ndinonisemi kuti madam kupi vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibetwa kana kumurwa as a motion by anyone akanga ari muimomo and isusu as the leadership of MDCT we are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with kuti divide.
Asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe?
Handina kuiona and handitozvizivi tsamba ndinotorwa newe papanaka kuti pane tsamba yakadaro ina ndiri tsamba iyoyo and president musangano wangu wakati wambonditaurira kana ani zvadi musangano kuti hapana mbotiudza nyaya iyo saka izvi handimbotozvizivi avo amakuhwa ari kungobuda kuvanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara.
Tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati pakati pa amai Kupe na vaMonzora. Uye vari kutiwo mai Kupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaako vagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei?
Izvoauti mashoko tinongobuda hako apo napapo asi hatuna any substance nokuti National Council yatakaita sonde yapfuura madam Kupe vanga varimo.
Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish her with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the Ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is keenly awaiting the long overdue MTCT Ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Person Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuplamtiri havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamajistrate Muzvare Chandapiwa Molifi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zvita kuBlue Town kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu ava nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachityaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchiswenya ii muzwarisisa Feline Dijeng. Vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachiendeswa kuSouth Africa uko kunofungidzwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare Dijeng vakaudza dare kuti vana ava vana magwaro ekufambisa izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa boda vana vadiki ava ava nemakore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru izvo zviri kuita kuti bosa vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti svikiti muBotswana uye vari kupomerwa mosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problemu kuvabereki vanodaro because unongochita vana pari nekuti mwana wavo ikininzi havasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kupe kana uri mubereki anokochesa mwana wako tamai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti tichumire munhu kuakatasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira Varaini Muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfumi anyakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachivanda napo kuti hai waka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonaa nezvemukati menyika vakazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGroote Kerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusaruraganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusaruraganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender-based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Tanga tine maprogramu akati wandei atanga kutura abu kandu kuchi muku programa kweli nishure kuchi wechibikini hatime kuna young women and girls kana wati young boys and men langi wajikwanika kungi wachi mkifika kana kutipakura kama palu wako waone kusha kunika rani kazi kana kusha kunika rani mkutitune kwana bibinyo ya kati kutisaka tangati chi mwenye kutifindi ya gwenye mwenye kuti tito ya kumiti men engage so takaita takatena iti takati wande atataka nye kumanga kuti ishisi ya nye wano zikuta wano zikuta wano kwa jiko focus wa kanya nye kuti wano kazi wano kazi takati jika element ya kuti tito wano rumeni takona tu ma program zedi ya kati kuti ma formali ya pera impact ya nga ichira ya kuti tikasa reme kenza wa nirumi kaku kusimu zira mazunani zunja kwa shiki sawe nyeye naranda ya dukisho na mahajiri inaranda ya kati ya kawa inaranda ya gara ichi kushi kwa sterek nirumi kwa nadiwana wa koma na saka kwa jiri the main engage project yedi ili kunya kusang unanga orientation nature ni kuti kutitinya se kuhuhisa kushi sama ranu kaji kutunati kita rope in young boys and young men
zirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda
tingati zvicho program dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vana taka tichitageta paprogram taitagira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational nekuti muswaten nesuro takakwanisa kuita program yemabhora ingari soka pandoo patavachita kati vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tichi message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tatese vakomana tichivaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndivo vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation ekuti community inenge chingoti aya kana uri mukomana ndiye wesimba kana uri munhukadzi nofana kuremekedza mwana komana saa zviri kutambudza nekuti vanhu vagara iti aya ini kune masangano mazhinji anouya asinganyegara vachiita programming everyday vanenge vachinzi vari kuyani influence nobva kumadhorobha anobva kunze kwenyika saka isu chokuti tiri vagari venharaunda yatiri kunyanya kuitira izvi pane kakutambirika kanyanyakuti zvamuri kutaura zvinhu zvingadai zviri kontrose zvaii mara dzeemuremekedzasika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emazimbabwe yatinoti matraditional leaders anosanganisira mamwe masekeza akafanana nemabhizinisi vachinza ndevane influence vari kuzvitambe kuti vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiroedza kuremekedza tikava neunyanji kosa tinge vakafanana
asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo
dambudziko rakakura asi tinoona kuti tii patatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongwa chitanga chitaiaitaanga kutanga 2016 sati aitara zvemakore 5 apfuura tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage yaya kunokurumbirai tanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vabiki kana kurovza nekuda kwekuti kana vabereki vachirovana vechidi zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikoti patatanga kuita programming apa it has reduced in 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaclaris maduku vari parunare kuchipinge iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamurimo sevatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya Ngatinzwe mubvunzo wanasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvitendero mukomata nonoka wande ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo reChristmas rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuwa ra 25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho icho kwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndaitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi da kutenda zvikuru naba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wakakosha kumaringe nezveChristmas nemumose vaterere.
Tipe pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nauya bvunzwa nababa inawo yakakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva reChristmas, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakuwa dzingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu chitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana chifara nokudla vazhinji vachita zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita maconference kunyengetera muzuva reChristmas. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatiri kuti kanesu vafundisi hatina mati, tirina matawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamatisisa iki. Nokuti pazuva reChristmas rika tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiya chapter 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kuva kuti zuva reChristmas iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi wechitofuo, akamukudza vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana mukaramachire pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kumudzwa ndo pakangobvira zuva reChristmas iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvana mati vakawanda vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu, nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo uyu wakatobuditswa mupaka zuva reChristmas nokuda kwomwe mambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa asi nokuda kwevaRoma vakanegosheta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwava kune secret, harisi zuva rokuti ndiri Kristu, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei zvazvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda ishowa masimbosi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vateereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei? Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, simba rangu.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata che Christ like choir chine tambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kustudio 7, ngesonto mhlaka 12 kuMpalakazi 2021 mokifutube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edale lepharlamente ukusizana noDokotela Kube.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi ngayindawo uMakhube.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Kube.
Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala beligciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngumbimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usikhamfundo Solayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela uhamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi ilinazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usikhamfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubeqoqa ne-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lepharlamente uNkosazana Dokozani Kube labanye abacatshangelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKube uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKube uthi ufuna ukubona wonke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lepharlamente ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lepharlamente kumbe awe councilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ameleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile kulabantu asebe hluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba ngolidale lelunga ledale leParliament arch akusebenzi njalo ebandleni lethu kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa okwesibili isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso zeMDC ziphumelele yini kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza noma elilunga lebandla uyaxotshwa
kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe
okumele sikunanzelele ukuthi iNational Council leyo umama uKhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sicho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenzwe masinyane abachoyo ukuthi bafuni yenzwe masinyane lapha pa ezabo izinqumo yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni kuConstitution uSection 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasa qhubi izinqumo zalelo bandla elilo limfakileyo kumele akhijwe kumbe nxa evele so waphumela egcekeni tukasekho kulelo bandla kumele akhijwe kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili
abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima umaKhuphe ngakho ke bazatshela amalunga wonke eMathebeleland ukuba sebesekela uKhuphe umnumzana Lungani Ndebele ilunga lebandla leMDCT uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama structures njalo ama structures azaswela umkhokheli. Hatshi lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma structures engaka Dr. Khuphe asisoze sesabe even lati nxa bengathi bangasibaza sixotsha asisoze sivume ngoba sivikela iparty asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela iindividual thina silwela iparty lokho asoze sikuvume asoke sikuvume sibili okukhona ukuthi lawo ma structures emadebeleland azohlala eku Dr. Khuphe njalo siza kampena ngezinga eliphezulu siwatshela sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le MDCT kusukela mhla ka 27 December last year kube lomona sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lo tribalism esingakazi sibone
uNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu siza bhala amaphetshana ama flyers sprint ama flyers siwajika eMathebeleland yonke le siwahlela eMathebeleland yonke le siza ba campaigna strongly hayi kancane this is not a secret mina ngwami angifuni ukwenza kube secret it's not a secret ofisa ukubatshela gabatshele ngahamba abatshela I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esimthethweni weparty yethu asifuni sibili this is going to be a battle of Harare and Bulawayo asoze sikuvume thina nje abantu bakobulawayo bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza kodwa ngapha hayi abasoze baphumelela ngapha eMathebeleland
kasenelisanga ukukhuluma lo maKhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhale kukwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo. Kusanda kudutshulwa isoja lijontsha njalo sokubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sosha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarirogora ngomunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyat uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asisende lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi sibe kathesi bophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation yesilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crickpins, ama-crickpins lawa balezimota balembhobho njalo balanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenza nokwanethi thina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yemasila lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni uMnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibe laye uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini. Isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi. Njalo abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona engani amapholisa namasosha engabe ephambili elida abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
UMnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meyefasise umthetho lapho ukubhekezwa lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex police lama ex soldiers asebegqekeze kakhulu. Armed robbery asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumeni sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni Mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasosha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni lamhla sikhona ngaleke eDaluka eLupane esabeleni seMatoran North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisangwenya owenza inhlelo ezijiyeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle elikhona eliqanjwe nguhlabezulu khonapha kodaluka kakhulu laba abangena amaklabhu la akugqogelela ogqogelela ngabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silki kude kakhulu ungasebenzisa ibaleti siliki kuyazwakala ngoba saving and internal lending community bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nangu sesibeke lapha bona bazitsholo. Ikhobe ikhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okuningi okwenzakala khonapho ke eDaluka.
Abazali njalo ke Ikuti abanye abakhatshana abafisayo ubana hayi siyaphosa laphana lathi sikhwamesweni esongwenya lami kuningi ngufisa ukuthi ngikuphakamise ngoba isandla esihle bakithi ngisiphayo uNkulunkulu yatsho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza ngakunjalo-ke lami kuningi engakukhangela njengoba kathi sisikhangele abampofu khonapho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hhayi sengenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zo nezintandane abalazo konke bekubonga ngongwenu noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa-ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kutshisile i-climate change ingavumi umumo nalwesona womkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stebhuke lapho kunjalo-ke inamba yami ngilinikeze +26 3 775 875 8 2 0 775 nqawe lapha ekhaya eduze 875 822 +26 3 775 875 822 Moving yabonga
ake ulamhlasi malapha kuhlelo lwezomaphandleni besilomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukhona ngaleke edaluka elobhane esabelweni semathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kunabantu bafika ikhulu 100 abangabe bebulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk owaba ngokugcina kwele South Africa owayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMui uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selukhotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqotshwe e-Ganfuda le-Al-Kufra Detention Centers ngenyanga epheleleyo. Sobe isikhathi sezamasiko.
Namasiko
senziwe mandla
lo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezula siboni ngoba khona kufanele ukuthi yalibana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho esikhuluma ngakho lamhla-ke uhlelo lwethu lwamasiko. Singathi-ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kulokho Ngwenya.
Lalicelwa lingakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu eDula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abakondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekhophela
abantu sebangena amatshawe ngamalanga amaziro kwakungolwesithathu abafika beyabuzela bezenza abakhuthekeyo ngelanga loziro bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu khonapha ngamafitshane wakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hhayi nje wonke umuntu okulabantu abakhondana lakhona lokho
bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizwa kuthiwa-ke le njelele sokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhatshi ngepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayaze ukuthi induna ngeyosiko ayisiye epolitiki lebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
Yes, siyakuzwa kakhulu ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondana ukuyaqhelela abantu izulu. Kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye kayiqine esigabeni sayo ngoba induna yosiko. Ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu udavid mhabinyana ngwenya ukhona ngale kobulawayo siyabonga kakhulu baba ungwenya ungadinelwa kusasa ba
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5. Verse 4. Wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane. Ilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5. Ngakho ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu nguye-ke lo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni baningi-ke abantu abafana loPetro abaphakathi kwamatilongo atshiyeneyo Inkilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo. Ulalele lamagama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungela lutho ozalwenza. Ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa kulesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu, kuyafana ufana lomuntu osentilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga, kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini, bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo, lalapha egumeni umuntu okhahlela yonke into aze akhahlele le nje akakhululekanga. Ngobana ubotshiwe ngumoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala ugqubhu, kumbe obaba badlala ugqubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa, ngoba nabasethilongweni ledimoni lomoya omubi kabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele. Njengoba kuthiwa kuverse 5, khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni ayitshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle, kodwa ngaphakathi usentilongweni. Kuningi okumphambanisayo, okumncitsha kanye lokukhululeka lenkululeko umele abelayo. Asikhulekele Baba Thixo olungileyo, sicela ukukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadalela khona emhlabeni. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNorman Mapheza ukuba ngumqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murambatolo. UBenjamin Maruwari ukhangelelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaxokozela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo, luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lepalamende uNkosazana Dokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.